Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 28, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndichitendawo vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutoamba vachirangarira kumba dziva kwavakabva. Tiri kuona maPPEs nevabhizinamzina bhizimusi vari kubata basa guru. Private citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika. Tazvitenda zvikuru ezvo, tinozvitenda nokuti vari kubatsira nyika.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura pamusoro pedambudziko reCovid-19 rakatarisana nenyika. Veruzhinji vokurudzirwa kusaungana zvakanyanya parufu senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe anonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekugara mazuva 50 ari mujeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano padande mutande vachitenda vanhu vose vari kushanda panguva ino nyika yakatarisana nedenda reCovid-19. Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kupanga mazano kunyanzvi kuitira kuti ipedze denda reCovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vati chirwere cheCovid-19 chinoda kuti vana veZimbabwe vaite muonera pamwe kuitira kuti vakwanise kukunda chirwere ichi. Vachamisa vati bato ravo rinotenda zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zviri kubatsira kusimudzira zvipatara zvomunyika apo nyika yakatarisana nechirwere chedzihwa mupengo ichi.
Ndichitendawo vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutoamba vachirangarira kumba dziva kwavakabva. Tiri kuona maPPEs nevabhizinamzina bhizimusi vari kubata basa guru. Private citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika. Tazvitenda zvikuru ezvo, tinozvitenda nokuti vari kubatsira nyika kuti ive nechimiro chakanaka. Munoziva mahospitari yedu rinongova zuro rakapinda nyoka kana dongo, nokuti hapana kana moto unopfuta ikoko. Utano hauko, mashonga hakuna, zvinhu zvikwanisiro hakuna, madokta edu ari kuyaura nemanesi.
Vachamisa vati havaoniwo zvine uchenjeri kuvhara nyika yese, vakati vanoona sekuti zvingabatsira zvakanyanya kana kukaitwa tsvakurudzo kuonekwa kuti chirwere cheCovid-19 chakawandira nzvimbo dzipi kovharwa idzodzo.
Ndikati hazvisi zvinhu zvakazara neuchenjeri kungotinongoti taakuvhara zvose. Tinofanira kuvhara, asi tichionawo kuti pakuvhara kwatiri kuita uku tinovhara nzvimbo nenzvimbo dzatinoona dzakanyanya kuwanda chimbwa mupengo cheurwere. Asi kana tichidaro tinofanira kunge taona kuti ndekupi kune nzvimbo iri kunyanya kubuda urwere. Kusina tosiyana chiita basa nemazvo, kune kune urwere tombokuvhara.
Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kutanga zvirongwa zvekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajere pamwe nekuona kuti vanhu vanopara mhosva diki vapuwa mutongo isingavaise mumajere senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumajeri umo vanhu vari kugara vakamanikidzana.
Dzivirira kunyanyanya kumatongo, tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa, tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa, tinofanira kuti vane mhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo, tingosara nenhinhi vane mhosva dzokuti dzinokatyamadza munhu wese. Asi tambozama nepatinogonapo nokungosungana nezvinhu zvisina mhaka zvokungopomerana izvozvo izvozvo sezviri kuitwa navasikala nanavachingono nana fadzai mahere. Izvozvo tatiti ndo zvimwe zvinofanira kuti zvinge zvisingaitwe kuitira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Netumwe tumafainiwo kwemhosva diki diki, hongu mhosva imhosva, asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngava puwe mafaini kuti wange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita.
Vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire vanhu vari kutambura panguva ino vachiti vana veZimbabwe vakawanda vanorarama nekuzvishandira nekudaro kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe.
Kazi lockdown musango svikamoti tasunga vanhu inopedzisira breakdown kana kusunga mbira dzakondo kana moti vanhu vasashanda nekuti miroma haigoni kusungwa, matumba haigoni kusungwa, upenyu haugoni kusungwa, mhuri hadzigoni kusungwa, kurarama hakugoni kusungwa. Saka ngatigadzirewo kuti panenge paitwa malockdown totsvaga chimbi chimbi tsvakurudzo kumari iri munyika, kumari iri kunze, yamwe yataka takambosendeka parutivi kana tisina, yatatichimbonokora yatichiba, ngatimbomira zvokuba, tomborangarira kuti tofanira kubatsira nyika kwete kuba, tofanira kubatanidza umari yatinayo kwete kuiba, kuti zvinhu zviende mberi. Ndo chikumbiro nekukurudziro yandiri kupa kuti vanhu vapuwe chikafu munharaunda dzakasiyana, mumasabhabhu, kumaraini, nokuti vanhu havana chikafu.
Vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti iite tsvagirudzo dzakazara vanhu vasati vatanga kubayiwa nhomba yecovid-19. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development vaOwen Liwayo vati mashoko ataurwa navachamisa ekubatana nekuitwa kwetsvakirudzo pasati patorwa matanho ekudzivirira chirwere ichi akakosha.
Vachamisa chautaura ndekuti pasango anaunza kuti ngapave neplani, a proper plan yekuadresa necovid-19. In short vataura kuti government haina proper plan yekuadresa chirwere ichi nekuti vari kutaura kuti hapana social statement. Lockdown ikauya ine yavanoafekta covid iritu kuti tiva kubatsira vanhu kuti vasaafekta necovid-19, but lockdown kwasakuzongoafekta vamwana. Saka izvozvo zvinoda kuongorora kuti vanoafekta ndevapi uye zvavakawandira kupi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nemashoko avachamisa aya sezvo Nhare Mbozha dzemunyori mubazi rezvokuburitsiko kwemashoko vaNick Mangwana yanga ichinetsa kubata. Asi vachitaurawo kunyika nemugovera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatiwo vanhu vashande pamwe chete kurwisa chirwere checovid-19.
Chirwere ichi chinouraya asi chinokundika. Kukundika kwacho kunoda kuti tese titeerere mirayiro iri kubva kuhurumende. Tikadaro tinopfuura tigova neupenyu hwedu zvakanaka zvakare. Iko zvino tikupa mutemo wekuti mugare mudzimba musafamba nekumabasa. Tingoti vane mabasa asingakwani kuti tiyamise ndo vanoenda vazhinji takati mirai. Tichiitira kuti tikateerera zvose izvi tinodarika tigodzokera muupenyu hwedu hwamazuva ose.
VaMunangagwa vakavimbisawo rubatsiro rwavakati ruchange ruchipiwa veruzhinji asi havana kutaura kuti rubatsiro urwu ruchapiwa vanhu rini. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nedzematongerwo enyika dzarumbidza zvaitwa navachamisa zvekushandisa dande mudande reFacebook kutaura neveruzhinji dzichiti izvi zvichaita kuti vanhu vasaungane munguva ino yechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvezveutano rakazivisa nechitatu kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1122. Vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana matatu nevana kana kuti 32304. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe kana kuti 23,687 uye vachiri kurwara vava zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 7,495. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association vaAaron Musara vari kukurudzira vanhu kuti vasiyane netsika yekuungana parufu vachidya, vachiti izvi zvave kupa kuti vakawanda vatapurirwe chirwere checoronavirus. Vanochera makuva muHarare vaudza Studio 7 kuti pavanhu vashanu vari kuibva kumarinda, vatatu vacho vanenge vafa necovid-19, uye vanoti basa rava wandira zvakanyanya kubva muna zviita. Hurumende inokurudzira vanhu kuti vaungane vasingadarike makumi matatu kazhinji vari veukama chete. Pane kurudziro yekuti vafane COVID-19 vabva vangonanga kumakuva kubva kumamochari kwete kuti mitumbi imboendeswa kudzimba. Vanhu vari kubvumidzwa kuviga munhu vanofanira kunge vari makumi matatu chete. Mukuziya nezvenyaya iyi nemamiriro akaitawo zvinhu muzvipatara apo chirwere chopararira zvakanyanya, Blessing Zulu Studio 7 abata vamusara.
Pari zvino hapana hurukuro dziripo pakati pehurumende nemachiremba zvichienderana nenyaya dzekubatirana idzi. Aiwa hapana, zvakangosiyiwawo zviri pazvakanga zviri panguva yakapfuura. Ichinge nyaya yePPE zvekare pasha dambudziko ndingati chinhu chiri kuti wanike hacho maface mask yacho ndo zvinhu zvinenge zviripo izvozvo. Mune dzimwe nzvimbo hatizozati mumwe makatomirawo sei pupi parizvino asi ichocho ndo chinhu chichanga chichiti 1K. Saka zvichakatiwo mararei nekuti pane nyaya yekuti hurumende yange ichinyanya kukoshesa area iri kudanwa kunzi red zone. Ndo area yange ichinyanya kuti vatsvage zvinhu zvakati wandei zvisingadikanwa ikoko.
Zvino vakasimbirira divi rimwe chete richipatara zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kune vamwe varwere?
Ipapo pakati womei nemhaka yekuti vamwe varwere vanenge vachizotena positive vari mumawodhi asiri red zone vanenge vachitovaona vanenge vachitozongovaona kusvika pekupedzisira pasinawo zvakanyanya zvavanenge vainazvo zvokuchengetedza nazvo. Yati ndovamirira zvakaita.
Muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Tiri kukurudzira vanhu kuti vacherechedze zvose izvo zviri kudzidziswa pamusoro pekudzidza chirwere cheCOVID-19, zvinosanganisira kuti varambe vachiita nyaya yesocial distancing, iya yekuti vanhu vasaenda padhuze nepadhuze, vachigeza maoko avo kana kushandisa masanitizer, vachidzivirira kukosorera pavamwe vanhu, uye kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask ekuvhara mhuno, muromo nechebvu. Ipapo tine nyaya yekuti kuri kuita vanhu vari kuzobatwa chirwere ichi vobvumirwa kunzi une kwavakambofamba uchienda kana kudii. Tiri kucherechedza vanhu vanenge vakabva kumariro. Vanhu ivavo mozoona kuti ndepapi pangadai pari kuzokonzesa nyaya yapo kumariro iko, kuona kuti vanhu vanotiziya vaviga mufi vochiungana maface mask vobvisa voisa mudzoome kana kukanda uku vochigarira manje pachikafu kudya chikafu. Panguva iyoyo pasisina social distancing apa ndo pane nyaya.
Zvino pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Dai zvaibvira vanhu vadya chikafu chekudzimba dzavo pamusha paitika nhamo apo, vana kana kuti vagarire ipapo ndivo vanoita zvechikafu cheipapo. Vamwe vanhu vose vaita zvokuviga mufi nekuenda, asi izvozvo zvakaoma kuzvitaura misha yakasiyana-siyana nekuti zvagara zvozikanwa mumhuri dzedu dzavatema kuti hanzi ukama egasva unosadziswa nekudya. Saka ipapapo pada kugadziriswa zvapo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyore mukuru musangano ravana chiremba vakuru resenior hospital doctors association Varoni Musara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe vaAlan Moyo vacharamba vari mujeri mushure mekunge dare repamusoro rarasa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekukurudzira kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Dare rativa Moyo havana kuratidza kudare iri kuti dare ramagistrate rakatadza papi parakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chavo mudare iri chakanonoka kunzwikwa sezvo magwaro ematongerwo akaitwa nyaya yavo kudare repasi ange asina kumira zvakanaka. Gweta ravamoyo vaobheisha vavati kuraswa kwechikumbiro chavamoyo kunoreva kuti vamoyo vanogona kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa.
Taenda kudare nhasi tinopuwa mutongo wekuti chikumbiro chatakapa chekuti atongwa achibva kunze chakanga chadavirwa here. Sezvineiwo mutongi haana kuwirirana nechikumbiro chedu, akati haasi kunyatsokuwirirana nesu maererano nezvatiri kuti zvakakanganiswa nemutongi wekudare repasi pasi remagistrate court. Saka nokudaro abva arasa chikumbiro chedu kunze.
Vasha vavati havazi kuti nyaya iyi ichatongwa rini sezvo matare akambomira kunzwa nyaya kudzamara denda recovid-19 rapera. Vati pane mukana wekudzokera kudare repasi kuti vaone kuti vangapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here.
Tine mukana zvakare wekudzokera kumagistrate court tichikumbira kuti vatongwe vachibva kunze ndokunge takwanisa kutaridza kuti pane zvimwe zvunhu zvakazosara zvoitika kumashure zvakanga zvisingazivikanwi apo pavakanyimwa. Kuti vange vachitongwa vachibva kunze pekutanga. For instance, pavakanzi vaende kuchizarira tatisati tava ne lockdown measures avapo aiko zvino tanga tisati tava ne yatinoti practice direction yakabva kumukuru mukuru wevatongi vachief justice Malava wekuti nyaya dzese dziri kumatare dzimhosva hadzisi kuzoenda kutrial. Saka izvozvo zvese tichadzokera nazvo kumatare epasi pasi tichiedza kuvaonesawo kuti zvazvava kureva ndezvekuti munhu angagara muchirongo nokusingaperi here mubuditsi.
Vamoyo vave nemazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri kubvira pavakasungwa uye vamwe vavakasungwa navo vakaburiswa mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Zvichakadai mapurisa eZimbabwe Republic Police asimbaradza lockdown mushure mekuona kuti veruzhinji pamwe nevamwe vemabhizimisi havachatevedze mutemo welockdown uyo wakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mapurisa anoti pane zvitoro zvakawanda zvisingaite basa rakakosha panguva ino zvakaita sezvinotengesa mbatya, shangu, fenicha nezvimwe zvange zvave kuvhura zviri kunze kwemutemo. Mutauriri wemapurisa vapo unyati vatiwo pane vanhu vakawanda vari kungofamba vasina kupfeka mamask uye vasina mvumo yekupinda mukati meguta.
We've also realized kuti kune vamwe vanhu vari kuita mafake covid certificates, mafake covid clearance letters kana kuti movement letters. So we have had to make sure the process yese iyoyo taita taite kuitira kuti tiite cap ma fake covid letters in terms of movement. Vamwe vari kuzowanika vachiita mafake covid
vanyati vati uwandu hwevanhu vari kusungwa nekutyora mutemo wecovid-19 huri kuramba huchikwira vachiti nezuro kwakasungwa vanhu zviro zvitatu nezana nemakumi masere nevashanu vainge vatyora mutemo welockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya iri kuramba kutambira mhosva yairi kupomerwa neSomalia yekuti iri kupfuchidzira kurwisana kuri pakati pehurumende yemusomalia neJubaland State, uko kune vanhu vanodarika makumi maviri vakafa mukurwisana kuri kuitika. Somalia iri kuramba yakamira nerekuti Kenya ndiyo iri kupfuchidzira moto wegakava riripo. Vakuru vakuru vemunyika dzemuAfrica vanoti vari kushanda zvakasimba kuti vawane mamiriyoni nemamiriyoni enhomba yecovid-19 kuitira kuti ipiwe vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nemazana mana ezviuru vakabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica yose. Vakati panofa munhu hapashaipe muroi. Izvi ndizvo zvave kuitika zvichitevera kushaya kwemamwe makurukota ehurumende pamwe nevamwe vakuru mubato riri kutonga reZANU-PF mumazuva mashoma adarika nekuda kwechirwere checovid-19. Asi vamwe mubato iri vari kuona sekunge ndufu idzi dzakakonzerwa nevamwe vana chiremba vari muzvipatara maira kwavakuru vakuru ava. Mashoko aya akatangwa nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana mukupera kwesvondo, kunyange hazvo vakazoaturura vachikumbira ruregerero mushure mekunge vasimudza bova-bova raive neguruwa guru nemashoko avo aya. Masangano anomirira vana chiremba pamwe nemagweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe neveruzhinji vakashoropodza mashoko aya zvakasimba vachiti zvinokanganisa mashandiro avana chiremba navakoti mukuita basa ravo rekurwisana necovid-19. Kunyange hazvo vamangwana vakakumbira ruregerero pamashoko avo, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vakasimudza zvakare nyaya iyi vachinyora paTwitter vachiti vanomira nemashoko akataurwa navamangwana vachiti panofanirwa kutoitwa ongororo nekuferefetwa firo dzenhengo dzebato ravo idzi, vachiti zviri kubuda pachena kune kuti kune vamwe vatungamiri mubato rinopikisa reMDC Alliance, uye zvinoratidza kuti vari kupembera kushaya kwemagamba enyika izvo. Izvo zvichizivikanwa kuti vanodyidzana nevamwe vanachiremba vanogara vachiramwa mabasa uye kubudisa mashoko ekunyepa kuti vanhu vari kupambwa munyika. Nhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti kunyanga hazvo vamangwana navamugwadi vakataura mashoko aya, vaviri ava vakataura vakazvimirira. Asi Dr. Mavhaza vanotiwo hapana chinotadzisa vamwe vanachiremba kupindwa nemweya wakaipa wakadaro, vachiti vanachiremba havasi pamusoro pengirozi. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mashoko akadaro haana kunaka munguva yekurwisana nedenda guru rakadai. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavhaza.
Mashoko avamangwana anga ari kutaura kuti tinayo fungidziro yekuti kungangova neuori mukati manachiremba, uyezve musazoshamisika kuona mapurisa akukubvunzai pamusoro pefungidziro iyi. Mangwana haana kuti machiremba vari kuuraya vanhu, ende aona kuti vanhu havana kunzwisisa zvaakanyora pana nemutadi retwitter, akabva adzora mazwi yake. Vamugwadi vakabva vazoendera mberi vachikuchidzira moto anga vadzima. Vamugwadi vaitaurawo pache zvavo kwete semunhu wezanupii. Chinonyadzisa zvikuru, vanhu vaakuda kutenderedza masoko avamangwana vaita masoko epolitics ezvematekero enyika. Voda kusoropodza hurumende nekuda kwemunhu ari kuchema uchemero wake.
Dr. Madzorera, munoti iwo nenyaya iri mudariro iyi uye kuti inosiya papi mabasa avana chiremba?
Chandoda kunyanya kukurusana ndechekuti tiri munguva yakaoma stereki sevana veZimbabwe. Vanhu vaakufa zvisinganzwisisiki. Tiri kuziva kuti COVID-19. Ndinonzwira sisi vese vashayikirwa nehama, chero isu tinovadikanewo vakashayika. Handifungi kuti pane atasara muZimbabwe asati vashayikirwa. Asi mukutambura kwedu nomukushayikirwa kwedu nomukuchema kwedu, ngatiregei kuita makeyless words. Takambona makeyless words pakutanga, tikazotaura tikati isi kune vazvichasvika izvi. Taakusora varungu tichiti varungu vari kupanishwa nemhaka yekuti izvo vane mhaka dzavari kutiparira izvo. Izvino takuita makeyless words okusora nokupomera mhaka vanhu vari pafrontline. Madhokotera, they don't have to go to work panguva ino. Vanhu vari kuenda kubasa nemhaka yekuti vari kutoona kuti tikasaenda kubasa hapana zvokuita. Mhuri yeZimbabwe inopera kufa. Vanhu vari kuzvipira, vanhu vari kuita yatinoti sacrifice pachirungu. Chatingangoita isu vana veZimbabwe ndechekuencourage madhokota nemanesi nemamahealthcare workers ese vari kuramba vachienda kubasa. Ngativaencouragei.
Dr. Mavhaza, munoti?
Vakadzore zvimatara izvi zvakanaka, asi dambudziko ripo ndezvekuti muri kungorova, muri kuedza kutsvaga tsuro mugati remvura. Hazvina kunaka. Bati chepiri, itori fafeti kuti vana chiremba vanozorasika zvinozomhanya nepiri. Kuna Dr. Magavani kana muchavaziva vakatanga kuita zvavaisika. Kuna vachiremba vakawanda vaisirasika. Kuno kuengland kune madoctors akabatwa akawanda aita maexperiments nevanhu aiuraya only vanhu veone tribe. Hatingarambire vana chiremba, hatisi ngirozi. Uyezve vana chiremba havafanirwe kuti iwo kana vachine paita dambudziko paita makuhwa padande mutande obva vatopopota obva anyunyuta obva vatorova tandira.
Dr. Madzorera, imo muzvipatara kana vanhu vachishanda imomo vana chiremba vanokwanisa here kubvunza munhu kuti uri webato ripi kuti vazoziva kuti uyu ndewebato rakati uyu ndewebato rakati?
Mukoma Jonga, ndaane makore anoda kusvika 40 ndichirapa, handisa ndambobvunza munhu kuti uri webato ripi. Hazvipo paclacking sheet yekuhospitari yatinoclaka nayo yatinonyora panenge pakanzi surname, first name, age, sex, address, unobva kupi, sabhuku wako ndiani. Pane demographic data yatinokolekta kana tichiadmita murwere kana tichirapa murwere nguva yese. Demographic data inotibetsera pakuita diagnosis yezvirwere. Hazvitombopindi mupfungwa dzako kuti uyindewezano uyindeemu saka ndakumurapa zvei. Aiwa, penicillin penicillin. Yezano neMDC penicillin dzaangofanana. Saka haungofungidzira uku kungofungwa kuti kuna handi maka nokuti izvo ndiri webato rakati.
Vamavhaza,
vamugwadi vakataurawo zvishuwa vakazvimiririra kuti aiwa, apa ongororo hapana chakaita kutsvaga ongororo ka ongororo inoita kuti zvigare pasi zvipere pasave nekuzirana pasave nanofuwazvepano zvakaitika hatingadi kuti hano kuiti chiremba hafanira kuongororwa takadaro tatotadza vana chiremba vanofanira kuongororwa
maitava
chiremba anetsa
dr madzorera mashoko enyu ekupedzisira
ndinangotaura kuti ndowirana zvikuru namavhaza pane zvavapedzisira kutaura ishuwa kuti madhokota hadzisingirozi ende munhu wese ari subject to error tinogona kutadza tese asi matadzi vacho anosiyana ukatadza maune uchiita semaexemple avapa mamwe vamwe vaikanganisa varwere maune aiwa imhosva
vanga vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance dr Henry Madzorera vari parunare kukwekwe manzwa okubva kunhengo yezano PF dr Timba Mavhaza vari parunare kuBritain nestudio 7. Mashoko anotevera chiziviso chehurumende yeAmerica.
Musi wambudzi 26, 2008, varume gumi vaive nepfuti uye vachidyidzana nechikwata chemagandanga anopfurikidza mwero icho chiri muPakistan cheLashkar-e-Taiba chakarwisa nzvimbo dzakawanda muMumbai kuIndia. Chikwata ichi chakarwisa nzvimbo dzaishanyirwa zvakanyanya nevashanyi, chiteshi chezvitima pamwe nemuzinda unoshandiswa nevanhu vechitendero chechiJewish. Kurwisa uku kwakaitika kwemazuva akawanda uye vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vaibva munyika dzakasiyana-siyana gumi nenomwe vakafa kusanganisirawo varwisi vacho vapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu vakakuvara muchiitiko ichi. Murwisi akapona muchiitiko ichi akaurayiwa zviri pamutemo muna mbudzi 2012 asi Sajid Mir murume akaronga zvose kuitira kuti kurwisa uku kubudirire haasati asungwa kusvika pari zvino. Mir akapomerwa mhosva nedaro repamusoro remuIllinois muAmerica musi wakubvumbi 21, 2011. Dare iri rakabudisa magwaro ekuti Mir asungwe zuva rakatevera. Mir akapomerwa mhosva yekuronga kuparadza zvinhu munyika isiri yake, kubatsira nezvikwanisiro vanoita zvakapfurikidza mwero, kubatsira mukurayiwa kwechizvarwa cheAmerica chaave kunze kweAmerica, kubhomba nzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji. Muna 2019 Mir akaiswa pamazita emagandanga ari kutsvagwa zvakanyanya nebazi ramatikitiva muAmerica. Homwe yomubayiro unopiwa nebazi reAmerica rinodzidzana nedzimwe nyika weRewards for Justice Program iri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kumunhu ane mashoko anoita kuti Mir nevamwe vose vakaita kuti Mumbai ibhombwe asungwe nokuendeswa kuJerry. Sajid Mir akaberekwa muna 1976 kana 1978 muLahore, Pakistan. Akareba chiri pakati pemasentimita zana nemakumi matanhatu nemashanu kusvika pazana nemakumi matanhatu nemanomwe uye anorema makirogiramu makumi matanhatu. Semaziviro eFBI, Mir ane chiso chine vanga pashayai kuruboshwe uye vanga pamusoro peziso rake rokurudyi. Ani nani zvake anoruzivo rwekuna Sajid Mir anofanira kutumira mashoko kuRewards for Justice achishandisa WhatsApp, Telegram kana Signal panamba dzinoti +12027027843. Zvose zvinotambirwa neRewards for Justice hazviburitswe pachena. Ichi chiziviso chiri kutumirwa pasi rose nehurumende yeAmerica.
Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.